vachaura nevatsigiri vavo paglenora community hall muharare nezuro manheru vachamisa vakati vachagara vachiita misangano neveruzhinji munzvimbo dzavanogara vakavimbisa vanhu vakanga vari pamusangano uyu kuti mabasa vachaita ekusarudza kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino vachamisa vakati makambani ose akavharwa achavhurwa kana vangopinda muutongi kuti veruzhinji vasina mabasa vawane chouviri vachisebato vane shamwari dzakawanda kunze kwenyika dziri kuda kuzosima mari munyika
nyaya yatiri kuita muna 2018 muno ndeyekuunza zimbabwe isa zimbabwe taru takaiona tikaizwisisa ikatizwisisa bati yatakuenda ndikakuudzai isu makii ekuvhura indastri tinawo tiri mubishi vana makroni ndozero reduka kungofona kuti makroni mwana wamai ngatibate nyika taipa mbembere nikamamadisa zekuna tinoona kuti mudhara ngwena fona una makroni akanzuuye waifa here kumbaro kungati pari kunzwa mukati
vachamisa vakatiwo dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinopera chete kana pave nevatungamiriri vakavimbika vachamisa vakati mari yemhando yemabond notes ichasendekwa parutivi
we don't have a case crisis in this country we have a leadership crisis we have a trust crisis we have a confidence crisis wanti vanhu vane confidence yekuti mari yedu hatisi kuchengetesa mazai kumhungu wanti vanhu vaziva kuti mari yedu hakusi kuchengetesa kati nyaya yembeva dzedu dzatinazo mari inotanga kupinda mumabhengi asi tinofanira kutanga tagadzirisa nyaya iyoyo kuitira kuti vanhu vagare vachienda kumabhengi nokuti dura renyika rikagara rinenge rine makonzo hakuna anopeta nzungu imoyo saka vanhu vanoti nzungu ngadzigare mutiro nzungu ngadzigare mumba nokuti mudura maita gonzo saka itiri kuti dambudziko redu ratinaro munyika tapinda kungogadzirisa nyaya yeconfidence chokutanga kumeka sure kuti reserve bank is a reserve bank chechipiri kumeka sure todzokera kubasket of currency totaura kuti gongi ngarimire
kunyange hazvo vamwe vachiti zviri kuvimbiswa navachamisa ndezvemugodzi matsuro imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rediaspora vote campaign muzvare johana mamombe vanoti chinodiwa utungamiriri hunenge huchiziva zvauri kuita kwete kungotaura chete
hongu vachamisa kasi kekutanga vachamisa vakanga vari minista weict ende vakadilita handi so ndozvinhu zvatinofanira kuziva kuti hachisi chinhu chekutanga o munhu angonyuka kungoti aiwa chamisa ndiani chamisa munhu akambopinda mugovernment ende munhu akakwanisa kutsinhira ende nekusvitsa zvinhu zvaakanga akapromisa so ndozvatiri kutaura iti even now zvinhu zvaari kutaura sezvinhu zvisingayachivhike because kune dzimwe nyika tiri kuzvona zvinhu zviri kuitika handi so tiri kuonawo kuti even muno muzimbabwe hapana tinokonewa kunze kwekuti kana tine leadership inogona leadership inoita zvinhu pajekerera hapana tinotadzika because zimbabwe inyika ine upfumi but nyika iyoyo inongoda utungamiri hwekuti uite sei hunge huchidraivha zvinhu kuti zviende mberi so handifunge kuti vachamisa vari kutaura zvinhu zvisakamboonekwa kana zvisati zvakamboitika vachamisa vanokwanisa kuita mapromises ese avari kutaura nezvavo mumacommunities
vachamisa vakati havasi kuzopinda musarudzo pasina kuvandudzwa mitemo inobata sarudzo uye vasingazivi kuti mapepa ekuvhotesa achange achidhindwa kupi uye nani
toda kuziva kuti anopurinda mabharoti ndiani uye ari kutengeswa kupi uye indi inoshandiswa ndeipi uye atange achidhiploya vanhu kuti anovhotera kupi nokuvhotera kupi ndiani toda kunge tiripo pazvinorongwa hakuna anogerwa asipo kukanyahurangana saka takapeta ende tiri kuti hakuna takasunga wani sunga dhazi tiri kuudza vese vari kuuya nevari muno kuti izvi kana zvisati zvavapo hakuitwe sarudzo hatisi kuti hatipinde musarudzo nokuti hazvigoni kuti munhu agone kuvaka mhuri ari umwe chete. Panotoitwa mhuri panoda vaviri, konde makundano. Isu nezanupie pava nemhuri nyika yozara mhuri.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena, kunyange hazvo MDC ichiti nguva iri kupera pasina chachaitwa kugadzirisa zvinodiwa kuti sarudzo dzakachena dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.